Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 Zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Modo yandinodisa munyika medu yakanga yasimuka ndeinonzi Cashel Valley, yakanga yaitwa kunana Chimani Mani, yekuona kuti takanga taane Cashel products dziri kufidzwa nefarming activity iri kuitwa muCashel Valley. Dai zvirizvo zvanga zvaitwa mamodels anga aitwa, mukaona pakaita kunge ananyanyadzi irrigation scheme, hapana chinokonesa kuti ndapachiva neindustry inoprocesa zvinhu izvozvo.
Imwe nyanzvi mune zvechikafu inoti Zimbabwe inofanira kudzokera kumarimiro aiita mazuva ekubudirira kwenzvimbo dzakaita seCashel Valley nenyanyadzi irrigation scheme.
Iri bhiri iri riri kuuya panguva zvekare yemaelections, izvo zvinova zvinhu zvekare zvisina kunaka pakuti panguva inoiyi zvinhu zvokuti zvinhu zvinofawe tiri panguva yekuti hurumende inofawe ichidzika mitemo inoitisa kuti vanhu vave ne yatingati kufara neenvironment ya ichaitika panguva yemaelections.
Rimwe kweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kuiswa nguva imwe chete kwePVO bill negwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo kana kuti delimitation report mumaoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kune zvakunoreva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kuziviswa kwezvakabuda muongororo yakaitwa nesangano rinobatsira nezvekudya pasi pose reWorld Food Program, imwe nyanzvi mune zvechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care, mufundisi Forbes Matonga vanoti Zimbabwe inofanirwa kudzokera kumazuva ayo ekurima nenzira yakanaka yavanoti yakapanyika budiriro mune zvekurima zvakaita seCashel Valley nenyanyadzi irrigation scheme. Mufundisi Matonga vanoti varimi vanofanirwa kuva varidzi vezvirimwa zvavo uye nzvimbo dzinobudisa zvirimwa dzinofanirwa kupiwa mamwe mabasa munharaunda iyoyo yekugadzirisa zvirimwa zvavo, kwete kunokanda goho ravo rose kumisika yakaita seMbare.
Iyo isocial welfare, we don't want to take agriculture as a social welfare program. Agriculture must be a business. Saka inofanira kutoti vanhu vane madegree, vanhu vane madiploma vanotoattractwa kuti ndakusiya kushanda ndiende kunoita farming nepamusana pekuti farming ine pundutso. Ndo zvaiita vachena, vaienda into farming nekuti varimi vaionekwa sekunge ndoo vafumi, ndoo vanhu vane upfumi hwakanaka kupfuura vamwe nekuti vanenge vachiproducer.
Kurima kuri kuitwa mazuva ano kwakaipa here? Kwakaita sei nai Reverend Matonga?
Edu farming iri kuita sekunge a social welfare program, iri kungobvisa vanhu munzara, iri kungoita kuti vana vasave nekwash, not to the level yekuti yava a business rekuti munhu anoti ndaakurega zvandiri kuita ndiende kufarming. Saka kupuhwa kwakaita vanhu minda kwaifanira kuti kupuwa vanhu mikana yemabhizinesis and then toita mabhizinesis akanaka.
Izvi zvingagadziriswa sei Reverend Matonga? Varimi vemuZimbabwe vangaitei pamusoro penyaya iyi?
Tinofunga kuti tidzoke kumodelo yefarming yedu yekuti farming ndiyo yaiita feed into maindustry.
Mungatsanangura here zvishoma izvi zvingaitwa nenzira ipi Reverend Matonga?
Kunenge kuchiitwa farming yakanaka kunofanira kuonekwawo nekunyuka maindustries zvakafanana neizvozvo kuti kwana mutoko ana murehwa kunoitwa horticulture ngakuvewo nemaindustry acho anoita kuti horticulture irambe ichikwira nekuti production iri kuyapa duze.
Reverend Matonga, mati munokurudzira kuti tidzokere kunzira yekurima yataimboitwa muZimbabwe kare. Ndekupi kwazvakamboitika muZimbabwe uye ndezvipi zvakaitika panguva iyoyo? Mungatirangaridza here?
Modo yandinodisa munyika medu yakanga yasimuka ndeyo inonzi Cashel Valley, yakanga yaitwa kuna naChimanimani, yekuona kuti takanga taane cashel products dziri kufidwa nefarming activity iri kuitwa muCashel Valley. Dai zviri izvo zvanga zvaitwa mamodels anga aitwa, mukaona pakaita kunge ananyanyadzi irrigation scheme, hapana chinokonesa kuti ngapachiva neindustry inoprocesa zvinhu izvozvo, zvobva zvava nezita renzvimbo iyoyo rinoratidza kuti ndokwazviri kubva zvichifamba zvakadaro. Saka tinofanira kuenda sector by sector by sector. Mukatarisa ana production yecotton pachiri nevachena vaicontrola, maiona kuti marginaries aiendeswa padhuze nekwazviri kurimirwa. Ndo zvinofanira kuitwa kuti industry yedu ngaionekwe ichisimuka munzvimbo dziri kuproduswa zvinhu zvinofidha muindustry iyoyo. Pane kuti zvinhu zvinoenda literally zvichinodhambwa kumbare, kwekuti ava vanhu vakanzi makoronyera nepamusana pekuti they create desperation in farmers so that farmers will not have control over their products. Zvikaregwa izvozvo zvinobuda zvakanaka.
Nyanzvi mune zvechikafu uye vakambotungamirira sangano reChristian Care, mufundisi Forbes Matonga, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakabva kuZororo kuzogamuchidzwa gwaro rekuganhurwa kwemiganhu munzvimbo dzokufotera kana kuti preliminary delimitation report kubva kuna sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chavaita kuburikidza nedande mutande reTwitter, mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vazivisa kuti sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vatambidza vamunangagwa gwaro iri kumuzinda wavo weState House muHarare. VaCharamba vabva vazivisawo kuti vamunangagwa vachaendesa gwaro iri kuparamende uko kwarichavhewa mukati memazuva 14. Vachitaura mushure mekusvitsa gwaro iri kumutungamiri wenyika amai Chigumba, vati donzo ravo ranga riri rekupa vamunangagwa gwaro iri zviri pamutemo.
The purpose of the meeting with His Excellency the President together with the acting president was for us to officially hand over the preliminary delimitation report to His Excellency the President.
Donzo rokusangana nemutungamiriri wenyika nevakafanobata chigaro chavo vari paZororo kunga kuri kuvasvitsa gwaro re-preliminary delimitation report zviri pamutemo.
Amai Chigumba vanoti gwaro iri ranga richifanirwa kupiwa kune mutungamiri wenyika chete, izvo zvaita kuti vamunangagwa vambodzoka kubva paZororo.
In terms of the constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that.
Pamutemo wegwaro re-preliminary report, rinofanira kupiwa kumutungamiriri wenyika chete, izvo ndizvo zvataita.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemutemo uye vari mukuru webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti hapana chikonzero chekuti vamunangagwa vadzoke kubva kuZororo sezvo vakasiya mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vakambobata matomu.
He didn't need to come back from Lizga. Even an acting president is allowed by law.
Vamadhuku anofunga kuti kumhanya-mhanya uku kuri kuitwa kuti vakwanise kuparisa gwaro iri paine mwedzi mitanhatu pasati paitwa sarudzo sezvinodiwa nemutemo.
Ndinofunga zvavari kuda kuita apa vari kuda kushanda nebumbiro remutemo rinoti kuti tikwanise kushandisa maboundary matsva paelection. Maboundary iwawo delimitation anofanira kunge akaitwa pachine mwedzi 6 kuenda mberi. Saka vaveZEC naPresident vari kuda kuita kuti vabate chando vakanonoka kuita izvozvo, izvo havazokwanisi kushandisa maboundary manyowa dai. Nereda kumanikizwa kushandisa mabautari ataka shandisa muna 2008.
Vakio gwaranyoru wanawachara amba arisikuta urachokwadi kutipanoti wa mazirae basa manomwe kutipa muna ngagwa wende segwaru ili kuparamende vakiti mchemo unongoti mazirae manomwe jisine kutipazororo ere kana kutimugovera kana sondo. Mchawari werime sangano rinopikisa relepa economists and African Democrats kana kuti lead muzare Eva Joy Chidindi vano shora zvavanoti kusajeka kwekufambiswa kwegwaro iri nezeki.
Chini zinu zinofana kungetuwa pachikerere. Kwete kuti zvitwe pachi wande wande kana kuti pachi wande ni kuti zinu titawo kuti tifunge kuti pane uwore wakuitika ukwangu wakuchaka maallowance. Ekuti vanhu vadyike zvavo mari dzavo kudzimba dzavo.
Kuganhurwa kwenzvimbo kana kuti delimitation kwakatanga musi wa 1/10/22 uye kwanga kuchipera musi wa 31 zvitagore rino nekutambidzwa kwegwaro iri kumutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika achaziya gwaro iri kwemazuva manomwe oripfuudza kuparamende uko richanozeyewa kwemazuva 14. Kana paramende paine zvainoda kuti zvigadziriswe inonyorera kumutungamiri wenyika uyo anoona kuti zvine musoro here asati apa zeki kuti zvigamuchire. Dzimwe nyanzvi dzezvemutemo dzinoti vamunangagwa vanogona kuendesa gwaro iri kuparamende chero yakavhara chinongodikanwa kugamuchirwa kwegwaro nevashandi veparamende mukati memazuva manomwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kutambidzwa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwegwaro redelimitation report apo bhiri rekuvandudzwa kwemitemo inosunga mashanduro emasangano akazvimirira reprivate voluntary organization amendment bill rakamirirawo kusvika patafura pavo kunoratidza kuti pane zviri kuitika uye kuti zvinhu hazvina kurongeka nenzira inodiwa nehurumende. VaKenneth Masia vaudza Studio 7 kuti bhiri iri rinovhiringa kodzero dzevanhu ukuwo delimitation report ichiratidza kusatambirwa zvakanaka nevemapato ezvematongero enyika. VaMasia vanoti zviri kuitika izvi zvinogona kukanganisa maonero ehurumende mumaziso evekunze kwenyika uko hurumende iri kuedza kutangidza zvakare ukama nenyika idzi. Zimbabwe Electoral Commission yakatambidza gwaro rayo kuna vamunangagwa nezuro ukuwo dare reparamende richida kutambidzawo bhiri repvo iro rarakapasisa svondo rakapera. Tabata vaMasiye kuti tunze maonero avo.
Nyaya yePVO bill muZimbabwe inyaya inoshungurudza kana kuti inyaya inoitsa kuti hurumende yeZimbabwe isaonekwe senge iri kuva serious nekufambisa yatingati kodzero dzevanhu muZimbabwe. Chatinoziva ndechekuti maNGO akawanda muZimbabwe ari kuita basa iro rinofanirwa richiitwa nehurumende kunyanyanya zvinoenda nekuita kuti upenyu hwevanhu vemuZimbabwe ure. Atozva kuti pane maNGOs iko zvino ari mumaruwa ari kubatsira zvakanyanya upenyu hwevanhu vari kupa chikafu nevari kufundisawo vanhu vari kumaruwa nevamwe vasinawo yatingati access to education. Saka iri PVO bill parichauya iri vanhu vari kutarisira kuti masangano akawanda achaonekwa achivhara and maspecies ayo angasingafambi kauti angasingasaitwi nehurumende nekuda kwekuti vari kutadza kutozviita achava zviri zvinhu zvichakanganisa yatingati upenyu hwevanhu vakawanda muZimbabwe avo vanga vachirelya nemaNGO yayo.
Munoona sekuti masangano akazvimirira oga ari kuita zvematongero enyika here?
Masangano ari kuona sekuti NGO bill iri riri kuinziwa kuti rimbunyikidze zvekare masangano ayo anga achinzi ari kuonekwa achiita senge ari kutaura nyaya dzepolitics. But masangano akawanda muZimbabwe atinoziva masangano anga achimira nevanhu panyaya dzekodzero idzo dzatinoziva kuti hurumende yeZimbabwe yanga ichityora. kodzero dzevanhu zvinhu zvatingati haanganzi kutamba nepolitics but zvinhu zviri mukubumbiro redere muconstitution zvekuti vanhu vanofanira kuve vachifara vachiexercise all atingati ma rights avo kunyanyanya marights ekudemonstrator kana marights ekupikisana nehurumende wozvekare painenge isingafambisi gwara zvakanaka. Saka PVO bill iri kuonekwa sekunge ichauya ichitargeta masangano iyayo anoitsa kuti nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe dzifambisiwe kana dzionekwe dzichibatwa zvakanaka nehurumende. Izvo zvinoitsa kuti vanhu vasave neconfidence nebiri iri.
Nezuro Zimbabwe Electoral Commission yakatambidza gwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo kana kuti delimitation report kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Pane chamunoona here mukuti gwaro iri rabudiswa panguva imwe chete nokufambiswa kuri kuitwa bhiri rePVO bill kuti rive mutemo? Pane chamunoona panyaya mbiri idzi?
Iri bhiri iri riri kuuya panguva zvekare yemaelections izvo zvinova zvinhu zvekare zvisina kunaka pakuti panguva inoiyi zvinhu zvokuti zvinhu zvinofawe tiri panguva yokuti hurumende inofanira kuve ichidzika mitemo inoitisa kuti vanhu vave neyatingati kufara neenvironment ya ichaitika panguva yemaelections. Mitemo iyo pachirungu tinoti hau inspire confidence pakuva free or fair kwemaelections because ama NGOs anga achibatsira zvekare vanhu kuti vawane education panyaya dzekuita voter registration, nyaya dzekuti vanhu vaoneko vachinzwawo mashoko ari reliable zvinhu zvinoedza kuti vaziwewo kuti kwaanovhotera ndekupi kauti zvakadaro. Saka zvinhu zvakadaro zvakazouya kana bhiri rakadai rakauya richiuya richivhara maNGOs yayo kana richiuya isa atingati much stringent conditions of operation ma NGOs yayo, zvinhu zvinoitsa kuti kodzero dzevanhu zvekare dzokuita access to information dzive dzichimbunyikidzwa nenyaya dzakadai so.
Zviri kuitika zvose izvi vamasiye, pane zvichakanganisa here pakati peZimbabwe nedzimwe nyika? Zvikuru takatarisa kuti Zimbabwe iyo iri kuedza kutambirwa zvakare nedzimwe nyika dzayambodzidzana nadzo kana kuti yavanoti re-engagement.
Tichitarisa kuti Zimbabwe yanga ichida kuita atingati re-engagement nedzimwe nyika, tiri kuona zvekare kuti iri kuda zvekare kuda kujoina mucommonwealth and the maimaji takaiona zvekare yainvaitwa naBiden kuno kuAmerica. Zvinhu zvokuti kukanda madhaka yatingati madeliberations yayo okuda kujoina masangano yayo because tinoziva kuti Zimbabwe ine zvirango zvoupfumi zvayakapomerwa ichinzi haisi kufambisa kodzero dzevanhu zvakanaka and PVO bill iri kuuya ichiita senge iri kutowedzera yatingati maonero edzimwe nyika kuZimbabwe ekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Saka izvi zvinhu zvokuti bhiri iri rakapaswa richangoenda zvekare pakusvibisa hurumende yeZimbabwe ichionekwa senge isiri kufambisa kodzero dzevanhu zvakanaka and zvinhu zvisina kunaka especially kana tichitarisana nemaelections kana tichitarisana nemamiriro akaita zvekare zvinhu kuZimbabwe.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, gurukota rezvemari vamuchuri Mnuve vari kushorwa zvikuru pamusoro peurongwa hwavo hwekuda kupa mari inoita mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe ane zviuru mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US 57.5 million kune avo vakamborwa hondo yakasununguko vamwe vanoti izvi zviri kuitwa kuti bato rezanupf riwane rutsigiro musarudzo dzegore rinouya dzimwe nhengo dzeparamende dzinoti izvi hazvifanirwi kuitwa sezvo hurumende ichinetseka mukubatsira vanhu vazhinji munyika muyusday makare gwaro rabudiswa neunited nations rinoti ruzhinji rwevanhu muzimbabwe haruzivi kuti ramangwana ravo rakamira sei united nations inoti zimbabwe iri kunetseka kubuda mumatambudziko akakonzerwa necovid-19 pamwe chete nehondo pakati perussia neukraine uye negoho shoma rakawanikwa mumwaka wa2021 na2022 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
chisingazivi majaji ayo ndechekuti pavanenge vachitorambidza zikalo kuti apa jaji nenge arambidza zikalo kuti apuwe bhiu tinge titonyora pasi nhasi ndinhenge jaji arambidza kuti musikalo apuwe bhiu mupurisa asunga zikalo nhasi ndinhenge tichizvinyora zvese pasi izvozvo havashandisi musoro manje vava havazivi kuti nerimwe zuva zuva rinomuka chibudira nerimwe saidi ndopa vachaona kuti basa remunhu rinobva rapera ipapo hatangonyarara tikuzizvii vanoda kuzvitaona vakangwara but vanoziva kuti zvichakuguma ipapo zvokuguma manje manje zva zvisina mwedzi yakawanda
hama sedu gurupu ndinotenda mwari wakuitire nyasha kune vese vakatenderwa kuraramiswa kuti vanga vachizotambawo krisimasi ndoti mwari wedu ngaarambe aine ndiwo kusvika womunyuyei mwari akamuchengeta kupinda mugore idzva zvinotendwa kana newe zvinamatire kuti upinde mugore idzva mwari wanozvifarira izvozvo
mutemo waiswa negavhumendi yavamunangagwa nemwesori nehurumende yavamunangagwa yokuti ukashora nyika yako unosungwa kana kuti unotorerwa matarikano unotorerwa ugwaro citizenship wotorerwa vajoji charamba vakomana munoramba muchitaura nevanhu vakadai vachitaura mashoko akadai vachidzwanyirira vana vezimbabwe vachitaura mashoko akashata kudaro vachiti ivo unofanirwa kusungwa kuti washorere nyika yako kana vachiita zvinhu zvisina basa havafaniri kushora voramba vachidzwanyirira vana vezimbabwe vachivatsikirira mumadhaka zvichapera zvichapera ngakuvhote chete vaprotekte ivo muone kuti zimbabwe hondo yacho ichasimuka sei ngavarambe vachiita izvozvo datenda
nyika inovakwa25 hapana chamakangwarira kuti vakapa inyaya yekuti vakangwarira kuvhara miromo yevamwe ngativharei mango tida kubata miromo yevatori venhau uchitadza kuvaka nyika iko zvino chero timu yebhora chai chai nemastadiamu zvakabhaniwa hatina stadiamu kutambika international match mawarriors haasi kutakwanisa kutamba bhora outside the country nenyaya yenyini vana munangagwai iko zvakangongwarirwa nyika inamwe kuti makagwira ndeipi chaiko chaiko nemhaka kuti zvamakatosiyirwa nasimiti zvava zvaakuita zviti simiti ndiai vari muridzi wenyika ndimi makatotova nyika kuna simiti aiti muridzi wayo because simiti was doing better pane zvamuvutiitira zviko zvino nyika yazara masiweji pese pese nenyaya yenyini vana munangagwai nehuo uri huno hwamunongoita siku nesikati mouti kwai mamainazi anoita huori ndimi mamainazi achozve ndimi mamainazi acho saka hapana chamunotiudza imimi mukuuraya nyika wakomana siyana nazvo nyika iyi enda kuti vanhu vaite muonera pamwe kuvacho muz
tine mubvunzo wandiinawo vateere nemi mose vatepfenyuri vestudio 7 nevafundisi ndiri kutsvaga mhinduro sokunzwisisa kwatakaita kubva kumurayiro dzakandirayirisa aiti gore kumashure raipera rine 13 mari saka iye jesu akaberekwa gore rine 13 mari sekunzwisisa kwandakaita kuti gore raimbopera nge 13 mari saka pakuadhijanswa kwemazuva ndizvo here zvatiri kutaura nhasi kuti jesu akaberekwa musi wa 25 december kana kuti zvakazoonekwa mushure mekuadhijanswa kwemazuva kana zvirizvo sekubata kwandakaita kana ndisina kubata nepasepo ndibatsiridzei vafundisi nemivatesenyuri nemivateereri vestudio 7 ndiwane mhinduro ndatenda
mkoma tanono kawande mamuka seko pa Washington DC inirangu zitani noitwa Norman Takura kubapa gutu nikiti rangara kadii zororo ya Christmas ini mkoma ndawea upano ndino wanza kunzu waka shinji mchiti nimi mashoko aya ane ine chekuita ni studio 7 especially ema audio salinga uwea ndaanji lagu mbunza mbunzo uwe kuti munote ane ine chekuita ni studio 7 iwo awe ya pa studio 7 sei aka siyana sei na mango mashoko ima notaura lakangu ikawasa na charumbira na namu kuhadi deni pozo ita ndandile chukumbiro chokuti news zenyuma na kira zakaita uwe zisina kwa zakarele kira mangama di ima zue zera nguwa because 30 minutes ka is too short ka short ticha kwa zokutu da ima mchikuona maita kana kutu 1 hour kana kutu dari kiza deni pozo wane ma events zakaita sema holidays munofana kutu kutu extenda kutu kana zichikuona kutu roho kutu ma kuseni zoti manemu, zoti kuti maskati ndo kuti wanutunazo kubata zuri kuta urikane zuri kuitika munyika nukuta Radio Zimbabwe inu kwa kundungundu wapanaka na chinobatika
kizo zange zili kufungwa zivamwe wa tereri chisine ine Studio 7 kupindura shataura ni umwe mtereri wedu nome ntakura kwa gutu uko kana tichiti mashoko aya hane ine Studio 7 tinenge tichiti ipfungwa dzenyu vatereri kwete dze Studio 7 isu tinoko kupai mukana wekutaura zvamunofunga chero musingatuki vamwe ichokwadi kuti isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tachipotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu muZambia vanoshora mutemo wakanga wadzikwa unosungisa vanhu vanoshora mutungamiri wenyika vari kutambira nemufaro zvaitwa nehurumende mukubvisa mutemo uyu vachiti izvi zvinosiya nzira yorutongoro jekerere hwakanaka. Mutungamiri weZambia vaHaka Inde Chilema vakazivisa nezvekubviswa kwemutemo uyu pakupera kwesvondo vachitizve mutemo wekuuraya vanhu vawanikwa vaine mhosva wabviswavo. North Korea inonzi yatumira ndege dzemadrones muchadenga cheSouth Korea nezuro izvo zvakakonzera kuti South Korea itumirewo madrones ayo muchadenga cheNorth Korea kuti ione zviri kuitikamo. Vachitaura panepenyuro yehurumende yeRussia mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vakati vagadzirira kuita nhaurirano nenyika dzose dziri muhondo asi vachiti Ukraine nenyika dzemunato dziri kutsigirana neUkraine dziri kuramba kuita nhaurirano. Ukraine inoti Russia ndiyo isiri kuda nhaurirano. Vachitauravo kumuzinda wavo weVatican, Pope Francis vakati hondo iyi haina chainobatsira vachiti inofanirwa kumiswa. Nguve dia pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvechikafu inoti Zimbabwe inofanirwa kudzokera kumarimiro ayaita mazuva ekubudirira kwenzvimbo dzakaita seCache Valley nenyanyadzi Irrigation Scheme. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kuiswa nguva imwe chete PVO bill negwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo kana kuti delimitation report patafura yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kune zvakunoreva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumavoko maChris Gande nenhau dzeSindebele.